mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri, 322.
Vaizuva ratinocherechedza tichirangarira avo vakafa vachiurayirwa kutsigira zapo. Sakari vachiurayirwa kufungidzirwa kuti vangava vatsigiri vezapo. Izuva ratinopfeka mbatya nhema tichirangarira upenyu hwavo. Sakare tichicherechedza kuti chii chavakafira chaizvo chaizvo.
Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana rakabva pachibvumirano cheUnity Accord. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri, 322, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri kuBulawayo. Vanhu makumi mapfumbamwe nevanomwe, 97, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi mana nevatatu, 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevapfumbamwe, 89, vafa nechirwere ichi, ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevana, 34, vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana mana nemakumi maviri nevaviri, 12,422. Vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine zana rine gumi nevaviri, 10,112. United Kingdom yazivisa nezvechirwere chitsva chainoti chakabuda mucoronavirus. Nyanzvi mune zveutano muUnited Kingdom dzinoti chirwere ichi chinopomeramwa nekukasika kupfuura coronavirus, uye chinofungirwa kuti mushonga wenhomba ungatadza kuchimisa. Nyika dzinoita makumi mana dzakazivisa nezuro kuti dzambomisa ndege dzinobva kuUnited Kingdom kumara munyika idzi, dzichitiwo ndege dzenyika idzi dzarambidzwa kunomara kuUnited Kingdom. Tabata Dr. Simba Mavaza vari kuUnited Kingdom kuti vatudze pamusoro penyaya iyi.
Zvatinga kutaura ndezvekuti vanhu vakuru vezveutano muEngland vari kutaura kuti ivo kana vatanga vatingati mascientists vari kuti vakaona pachirwere chedziva mupengo kana kuti cheCOVID-19, vakaona kuti pane chimwe kana kuti chinganzi new strain, chimwe chirwere chakafanana nechine chatinga chiripo asi chaane kasimba katisiyanei nechirwere changa chiripo nguva dzese. Masymptoms acho akafanana but marwasi kana kuti maspreading yacho kana maspreader achiri kuita are so faster than the other strain. Plus chinenge chiri kuti resilient to some ways of treatment yanga iri kumboitika kune chimwe chirwere chekutanga. In other words, chirwere chekutanga hachina mushonga wangu uchichirapa asi vanga vachirapa masymptoms acho mamwe nemamwe. Munhu akaita dziwa vairapa dziwa, akaita mudumbu manyoka vairapa manyoka, akakosora vairapa chikosoro. Saka vari kuti chirwere chavakazobata mune zana kana zvichuru chine zana revanhu that's about in English 100,000 people so far in England vakaonekwa kuti vane chimwe chirwere chine strain yakati simbei chekuti achichanyanya ku control like as easy as it was happening with the earlier strain yanga iripo saka chirwere ichi chekana kuti new strain yabva yavhundutsa vagari vemueurope
vavhunduka zvakadini chii chavaita
vabva vanyanya kuvhara mabhodha avo kurambidza motikari nendege kuti dzimhare kana kusimuka dzichena nyika dzavo dzichibva kuengland zvaina zvawedzi chirengori chirwere chemonzi chichava neabit stronger strain zvaina zvawedzi england yairi kuti yaita kana kuti yatingati kutaura pachena haina kuvanza zvabuda mukati mekuongororwa kwechirwere chedziva mpengo ichi saka dzimwe nyika dzaakuita kunge dziri kuvapa punishment kuti mataurirei kuti pane new strain yakonzerwa nechirwere ichi chedziva mupengo but in other words ichingori new strain hakuna mashoko akawandisisa ataburitswa pamusoro pedziva mupengo chitsva chari chabatwa muvanhu vakati kuti munyika yebritain
saka pari zvino ndege hadzichabvumidzwa kupinda kana kubuda mubritain here
ndege dzemueurope chete dzimwe nyika dzisati dzaita saizvozvo asi france german most european countries zvese vataurira ndege dzavo kuti dzimbomira kumhara muengland kana kusimuka kubva muengland vari kutyaira motokari vachienda kune dzimwe nyika vari kubuda muengland vachienda kunana france france yambomisawo kufamba kwemotokari france yapa kuti for 48 hours zvinoreva kuti nhasi nemangwana kusvika musi wechitatu asi vari kutivo vachaongorora vakaona chirwere chisina kuita kunge chakontroleka vachawedzera mazuva in the meantime zvabva zvakonzera iye atinoti panic buying kuti vanhu vemunyika yemuengland vakutya kuti chikafu hachichauya kubva kune dzimwe nyika sezvatanga tajaira saka vakunokukuta chikafu chasara muzvitoro kuti vawanewo chikafu chekudya mukrisimasi nemunyuye
avo vange vari Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuUnited Kingdom nestudio 7 nhasi 22 zvita Zimbabwe inocherechedza zuva rakanyoreranwa chibvumirano chekubatana kwezanu nezapu makore makumi matatu nematatu apfuura mugwaro kuvanhu vezimbabwe ZANUPF inokurudzira ruzhinji rwevanhu kuti vatore nguva yokurangarira kuti runyararo kubatana nekubudirira kuri munyika nhasi kwakauya nekuzvipira kwakaitwa nemagamba enyika zvikuru muchakabvu Robert Mugabe namuchakabvu Joshua Nkomo vachipindura mashoko aya mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti gwaro rekubatana iri kana kuti unit accord harina zvarinoreva nekuti rakasainwa nevanhu vakange vari parumhananzombe uye vakange vachiedza kuchengetedza upenyu hwavo hwehama dzavo nehweavo vaitsigira bato rezapu vanoti zuva ranhasi izuva rekufeka mbatya nema nekuchema
unit accord idocument yakasainiwa nezapu kunyanya-nyanya iri yatingati ceasefire document kana kuti surrender document nokuti tinoziva kuti maevents akaita lead to unit accord zviitiko zvine kufa mukati zviitiko zvine kuparadzwa kweproperty zvine kuparadzwa kweupenyu hwevanhu zvatinoti malivelihood zvakaitika mumateveland nemidlands apo tiri kuona ZANU PF ichiuraya vanhu vaitevera zapu nevaifungidzirwa kuti vanotsigira zapu apo vaida kuita inonzi one party state munyika saka inguva yakareba zvakanyanya kubva muna 1982 zvichinda muna 1987 vanhu vachiurayiwa zvisina magumo kusvika pakazosainiwa bepa iroro ratinoti unit accord nasunwa tinoziva zvakare kuti unit accord haina mbonegoshietwa
yaga uya ili kondisini. Zakari ini kondisini mwechete kuti isi ite mazarayo. Kondisini acho yawe kuti zapo ngaimeze wene ZANU PF kusava ni opposition. Kuzalo PF kusava ni opposition munyika. Bova wana one party state ya baida. Saka aisi dokumenti atino cherecheza tichipemberera kunyanya sezapu ni vanu vekumatevelins ni kumitlens avu vaka uraiwa shakari vaka uraiwa ama zavo nukunda kwe political experience ya choko ni ZANU PF. Saka yuzu vana tino cherecheza tichirangarira avu vakafa vachurairwa kutsikira zapu zvakare vachurairwa kufungidzirwa kuti vanga vavatsikiri vezapo. Izuva ratinopfeka mbatya nhema tichirangarira upenyu hwavo zvakare tichicherechedza kuti vakafira chii chavakafira chaizvo chaizvo.
Saka sokuona kwenyu hapana chakanaka chakambobudawo here muunity accord?
Hapana kana chimwe chete chiro chakanaka chakambobuda muunity accord. Matara ndamboita kutanga chitongoro surrender document my intentions ayo unit accord anaka na chimwe chete chakanaka kato chakatsvaruka nokuti kumbunyikiswa kwakaitwa vanhu unity ariumbwe pamusoro pemapfupa evanhu vari mumakuva asina kuvasinavika zvakanaka toti namaskres vanhu vakawanda zvakanyanya havazikanwa kuti vakafira kupi vakavikwa kupi. Izvozvo hatingaunge kubatana kwevanhu pamusoro pemafupa akawanda kudaro neropa rakadaro. Saka ndeuka zvisina maturo. Zvakare unity haimanikidzwe pavanhu. Unity inofanira kuuya naturally sereaction kumapolicies ehurumende ekubatanidza nekuchengetedza vanhu munyika zvakafanana zvatinoti equality nokucherechedzwa kwemarights evanhu vese munyika ndizvo zvinounza kubatana kwevanhu kwete kuti inoita zvokufoserefa kuti batanai kana kuti makabatana nokuda kwokuti takasaina dokumenti rakati handizvo zvinounza unity handizvo zvinounza kubatana kwevanhu.
Avo vange vari mutauriri webato rezapu vaEpitule Mbaphosa vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Mugwaro rabva kuZANU PF rabudiswa nevakafanobata chigaro chezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vaPatrick Chidamasa. ZANU PF inoti zuva iri reUnity Day rinoteuchidza zuva rakamira kusagadzikana kwakange kuri kutora nzvimbo mumatunhu ekuchamhembe kwenyika vachiti bato ravo rinorumbidza zvikuru mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukuedza kwavo kuita hurukuro nemasangano akaita seMatebeleland Collective, Madzishe, Makereke nevamwe mukuedza kugadzirisa nekupodza mavanga egukura hundi. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Kuroniko rinoti vagari vemusha weHlalani kuhle Garikai munzvimbo yeCodri Park kuBulawayo vari kuchema-chema nenyaya yezvimbudzi zvemakomba zvave kupfachukira kunze zvichikonzera kunhuwa uye kutyira kuti zvirwere zvinopomeranwa zvingatanga kupararira munzvimbo iyi. Mukuronikolo mekare, mazana nemazana ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha kuKrismasi kubva kuSouth Africa zviri kuita mazuva maviri zvakamirira kuti zvikwanise kupinda munyika nepabhodha reBite Bridge pamusoro peuwandu hwevanhu. MuHerald, World Health Organization inoyambira Zimbabwe kuti isarerutsa mirayiro yekurwisana nekupararira kwecoronavirus panguva yeKrismasi ino. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinokwazisawo mukomo wangu vaka ari kuSouth Africa ukakaiswa kwarantaini anonzi Tsunga yeGore Jena ini ndinonzi wotonga yemakumborenga nokwasana vese vanondiziva kuti makadi zvenyu muve nekrisimusi yakanaka negoredzva rakanaka
kwazuva kwamuri muri yezimbabwe kwazuva kwamuri vatipfenyuri ndinofara chaizvo nokurumbidza mwari rwendo runo takapiwa mvura krisimusi tinokwanisa kutamba tichidya chibage chero zvazvo vazhinji vakaita pfumvudza vakuru venyika vakapromisa zvavakapromisa asi havana kusatsikisha asi mwari wakatipa mvura nepasho makopa taiwana fetilizer yataibvutirana chero vasina zotipa topu asi mwari vakatipa mvura vakatanga vanotarisira kudya chibage pakrisimusi ndiwo mufaro watinawo maguta auya
studio 7 makadi standitwa DJ latest ndinoshuvirawo vanhu vese krisimasi yakanaka pamwe chete nenew year ndinoshuvira pamigogo kuti vanhu vafambe zvakanaka mudzimba muzvitendero chaimo vanhu tirumbidze zuva rekrisimusi uyezve tive vanhu vanoremekedza kodzero mukufamba kunyanya mudzimotokari ndinoshuvira mwana wese wezimbabwe kwari ndichiti muve nezororo rakanaka zitandinoitwa DJ
Makadi Studio 7 inini ndinoitwa AK Jonzoka Maneka ndobva padisipa mutasa ndoti kune timu rangu sadzidzana pachirarwe secondary school ndongoridza kuti happy Christmas and new year timu rangu ndokudai I love you so much muve neholiday yakanaka muve negoreja ndichi zvangu parusapi apo ndopamunondiwanira musashushikane tiri kutimu rangu bezvekuti asemadiri enyu
mamuka sei mukomata nonoka mamuka sei apa studio apo inozita ndinoitwa Lisi Matinjanji ndiri kumbira kubvunza nezve pabhodha apa ndirodawo ruzivo kuti paari kufambika zvakaita sei nekuti mukoma vangu varoda kuenda kuzimbabwe ivo nemudzimai wavo pamwe chete nemwana wavo but havana mapasipoti vese vavo saka manje vanga vachitoronga kuda kufamba nekurwizi manjewo manje kurwizi kwacho kune njodzi dzakawanda manje nhasi umwe mupano wekwamatose abva atogova nemvura ikoko atoyeredzwa aenda saka kune njodzi dzakawandisa sereki manje ndokwanga vachida kubuda nako ikoko nekuti pabhodha pacho pari kunzi parodawa bepa raira saka bepa raira handizi kuti munhu anokwanisa kuriita bepa raira asina pasipoti here kana tinenge tichida munhu une pasipoti but kana kuri kuti kana usina pasipoti haukwanisi kuriita manje harinenge riri dambudziko nekuti vanoziva kuti pane vanhu vakawanda vari kunze kunoko vasina mapasipoti saka vanhu ivavo vanenge vachifunga sekuti kana vakuenda zimbabwe vanenge vakufamba sei saka zvinhu zvairova vanenge vachivabvumidza kuti vanenge vachinyatsotoziva kuti vanhu ivavo vachafamba nekusanguka saka ndovachangozadza korona futi kuzimbabwe kwacho futi atimona saka pahandizivi ndokumbira ruzivo pamwe maybe vanongobvumidza chero usina pasipoti kuve nebepa iroro mokwanisa kundipindura ipapo ndikwanise kuziva ndikwanise kuvaudzawo blas nekuti voda kusimuka manje manje ipapao
vepastudio 7 makadi ndini ndadzoka zvekare ndinoitwa mukoma Brian ndiri pamuzanzi ndakataura ndikati muchaona kuchisungwa vakuru voko mdc makambeke muchiita abuda kauyuyuyu meya weharare Jacob Mafumi pane mwe ari kuteera manje manje imi nhau aisei kutamba iyi munanga agwa uyo ari kutonga nyika uyu
ndokukwazisai muwe vana jonga kandimiri nablessing zulu namavelasi nyauye ndokukwazisai kuti makadii zvenyu ini ndiniwo kuda kwashe mukombe ndichitaura ndiri kubhotswana kupakalani ndoda kukwazisa baba namai vangu baba namai mukombe kugokwe gumunyu ganda varoi kwamajaya kuti makadiko baba namai Christmas yasvika makati gadzirireiko mbudzi dziriko here nai baba namai mukombe vari sei vazukuru vana akumeni nanakilai nemurora mai aki vanofara here aiwa isu tinofara zvedu tiri kuno kubhutswana mvura iri kunaya here asi takundikana kuuya asi tichauya zvedu ndozokwazisa zvemunin'ina wangu wandinaye kuno kubhutswana Emmanuel Mukombe nasisi vanonzi maindevele ndichiti makadii zvenyu ndozokwazisazve nasisi vari kugokwe nembudziya kunyamponda vanonzi mailizi mazula chiti makadii zvenyu sisi krisimasi yasvika iyi makati gadzirireiko nevamwe vese vanondiziva matima nenyika ndinotenda zvangu ndini kuda kwashe mukombe
pa studio 7 na jonga kandimire nevamwe vose munofara here andiri kwadza team rangu Repa Hungwa Pornoti, Lazlasi, Sevier, Dabala, Teuma, David, Ja, Domorza, Silva, Lord She, Greenage, Na Kule Sampa Karibapo, Nyangaire, Mavango, Mai Choto, Mdara Choto, Nevejidi Kivos, Vagatev, Pastudio 7, Doti, Musakanga, Nui, General Disease. Ijaimari mune tariro musapedze mari nezuva rimwe chete vana vandaenda zvikoro January iro ndichoto Isaya kuhurungwe pakachekache
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica nezuro vakasarudzwa kuve mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakabaiwa nhomba yecoronavirus mberi kwevatori venhau vachiti vanoda kuratidza ruzhinji rwevanhu kuti mushonga uyu wakanaka uye unobatsira nezuro kwekare mutevedzeri wavabiden amai Kamala Harris vakashanya kudunhu reGeorgia kunobatsira nhengo dzebato ravo mbiri dziri kukukwidzira kupinda muparamende vanoongorora zvematongero enyika vatafadzwa munjanja vanoti vaBiden vari kusarudza makurukota ane ruzivo vachiti zvekare sarudzo yekuGeorgia isarudzo hombe inofanirwa kukundwa nebato ravaBiden kuti vagotonga zvakanaka
kufara chaizvo nezvandiri kuona ndakaona kuti waBiden wakadoma team yavo yakasimba and team ine vanhu vakasiyana siyana vanenge vachibva kumarudzi akasiyana siyana saka ndingangoti team yavo ine diversity yandakafarira
vanhu vanobva kumarudzi akasiyana siyana vanobatsira sei
ndingada kutarisa kuti secretary of defense wavo retired general Lloyd Austin munhu mutema African American and zvinobatsira mumacommunities edu kuti vana vedu vanokurawo vachiona munhu wavanotarisira ari munhu werudzi rwedu nekuti rudzi rwedu harinyanyi kuratidzirwa kunze uku mumabasa ari pamusorosoro akaita seaya saka ndokuva zvinobatsirawo mumacommunity edu emaminority ende ndoda kutio kwaka iwo waBiden waka appoint anonzi Alejandro Moyocas uyo akaapointwa kugurukota rinoona nezveimmigration kana kuti kati yaanoti homeland security muimmigrantiwo zvakare and kana iri kutungamirirwa nemunhu akambofamba munyatsva dzeimmigration tinoona kuti anenge achizofambisa basa nemazvo nekutarisirawo kuona nhamo dzinenge dzine vanhu vakasiyana siyana vanenge vada kuita zveimmigration izvi
kune sarudzo dziri kuitwa muna January umu kuGeorgia uku chii chamungatitaura pamusoro pesarudzo dzamasineta idzi
nyaya yesarudzo iyi inyaya yakakosha chaiyo ndingatongoti ndotoda ndichitoseka zvangu ndichitoti ndo round 2 yepresidential election round number 2 chaiyo chaiyo nekuti election iyi bato rinenge rahwina richakontrola United States Senate and kuti waBiden wakwanise kutonga vachinyatsokuunza shanduko yakanaka iri kudiwa uye yawakaendawo pabalot vachikampeina zvinenge zvakakosha kuti wahwine election idzi idzo 2 idzi dzinenge dziri kuGeorgia ndosamba makaona waTrump wangu wariko kuGeorgia waBiden wakazoendawo kuGeorgia vachinokampeina saka Georgia mangange ndingati ndo round 2 round yekupedzisira yepresidential election yemuAmerica muno
sokuona kwenyu imimi munoona sokuti ane mukana bato rinomukana wokuhwina kuGeorgia kumberi kuti
apo pakaoma ndikuudze ichokwadi ndinodaro nekuti ndinoona kuti mangezi akawanda kana kuti ngangoti iwo wanga wachida waTrump kana kuti maRepublicans wakarwadziwa chaizvo nekudyiwa kwakaita munhu wavo waTrump Saka ndinoona kuti wakawanda wakarwadziwa wemuGeorgia. Nyangwe kune vamwe vangu vasina kuvota. Ndirikuona kuti vachabuda neuwandu hwavo nekuda kuita kuita kakugadzirisa. Ona futi iwe rekuma Democrats kuti kuhwina kwakaita wa Biden Georgia zvichapawo manaku-naku kana kuti simba kana kuti zvichamotivheta iwo vadhemokrati wakanga wavhotera wabiden kuti wabude muhwandu hwavo kuti vabva vabatsira wabiden kuti wahwine senati zvichazobatsira kutonga kwavo kwepresidensi yavo.
Avo vange vari vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma neStudio 7. Makoni nekambo kake andiende. Ayo avaterere ini hangu ndave kuenda. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri, 322. Nhasi Zimbabwe inochiratidza zuva rekubatana rakabva pachibvumirano cheUnity Accord makore makumi matatu nematatu apfuura. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.